chokwadi kurukota redu ratisiya. Ratisiya nhasi mangwanani nguva yavakolapsa vakazofengwa kumatri voenda kuchipatara. Vokavazonoidiklewa kuti vaisiya.
Vanga vachidzimbikana here mazuva osa?
Munhu akambodzimbikana asi mazuva ano osa aya vanga vari munhu anga akasimba zvikuru ano utano hwake.
Saka urongwa hwati hwavapo here pari nhasi hwekuchengetedzwa kwavo?
Pari nhasi vanhu vakaungana pamba yavo pavanogara asi urongwa hausati hwarongwa hwekuti vachachengetewa rini. Vanhu vachazivisiwa munguva inotevera.
Sedunhu mune tarisiro here yekuti muchakomekedza kuti vaitwe gamba renyika?
Nebasa ravakabata mune zvematongerwo enyika ndiyo shuviro yedu. Tanyorera kudare redu guru rezvematongerwo enyika kuti vaitiwe vapuwe national hearing status.
Tichitarisa basa ravakabata mudunhu renyu remasvingo, mungatsanangura zvakadii kurasikirwa kwamungati maitwa nekushaya kwaamai mahofu?
Isu semasvingo tarasikigwa zvizhinji nebasa rakabatiwa namai mahofa. Anga ari munhu ari loyal na president, munhu ari loyal kupati rake yemusangano wezanu PF, munhu anga achidzidzisa vana vari pasi pake eunifaya vanga vari mai zvekare.